Mutambo mukuru uri National Sports Stadium nesondo umo zvikwata zvemazita makuru Cape United ne Highlanders zviri kusangana chekutanga pamakore matatu akura. Asi zvikwata izvi zviri kupinda munhandare iyi zvichifamba nzira dzakasiyana makundano ezvikwata gumi nezvisere ekasto Ladder Premier Soccer League aya. Makepekepe iri kubaka moto asi zvimwe chetezvo hazvingataurwe nezvehighlanders iyo iri kutatarika kunyange hazvo yakapiwa mari zhinji nekambani yesakunda holdings. Vateveri vekwata ichi vari kuzhamba nemabatirwo ari kuitwa basa nemurayiridzi wavo Mandla Mpofu zvekuti kukundwa svondo rino kunokwanisa kukwidza izwi rekunyunyuta kwavo. Asi mabiko emitambo yenhabvu aya ari kutanga mangwana nemumwe mutambo mukuru uri kumandava stadium uko zvikwata zvine mari zhinji zvinoti FC Platinum Nyengezi Platinum Stars zviri kusangana. Pakapedzera kutamba zvikwata zviri izvi FC Platinum yakakunda 1-0 munhandare imwe cheteyo mufainari yechibuku Super Cup. Kunyange hazvo izvi zvave nenguva zvaitika munyori wezvemitambo wenhabvu Admire Muimeke anoti maonero ake kugona kunenge kudada inokunda zvekare.
Quality wise FC Platinum iri pamberi pavatambi, so I put my money on FC Platinum.
Dynamos ndiyo imwe zvikwata zviri kutamba zvakanaka panguva ino. Mangwana Dimbare ine ZPE Kariba muNational Sports Stadium mumutambo uyo murayiridzi wayo Tonderai Ndiraya anoti vari kupinda munhandare kufadza vateveri vavo.
Uyu mutambo wakatikoshera tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanyanyanya vanotitsigira.
Asi Dynamos ikakunda haikwanise kusvetuka Chicken Inn iyo iri pachinhanho chechipiri uyezve iri kutarisirwa kurova Black Rhinos muluvhevhe mangwana zvekare. Nesondo chikwata chiri kutungamira makundano aya Manika Diamonds chiri munzira kuenda kumaruwa eMhondoro Ngezi kunobandana neCranbourne Bullets munhandare yeBaobab Stadium. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Yadha vs Blair City Baobab, nesondo Tenants vs Herentals Sakuba, Blauwe Chiefs vs Harare City Luveve, Triangle vs Wawa Gibo Stadium, Cranbourne Bullets vs Manika Diamonds Baobab. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.